mutungamiri werimwe masangano anomirira varairidzi reeducators union of zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vati zuva rekucherechedza kukosha kwevarairidzi pasi rose riri kuuya panguva iyo varairidzi munyika vari pakati pekutsutsumwa kukuru vati varairidzi havachina chiremera nekuda kwekusabata zvakanaka kwavanoti vari kuitwa nehurumende
nyika dzose dzinotora zuva iri kuti varatsidze nyika dzavo nevana vakudzidza kukosha kwezuva iri kuitira kuti mangwana profession yekuti irambe iri profession inowana vana vachiti kana ndakura ndakura murayiro asi muzimbabwe ndo urombo hwokuti hazvina kumira nenjira iyoyo because varairidzi havachisina chinemera chaaiva nacho varairidzi mumacommunities vari kutorwiswa hurumende chaiyo iri kurwisawo nayo saka murairidzi asi munhu anoinspire confidence kugeneration inotiisa
zvare munoda wafa vati varairidzi pamwe nevana vechikoro vakatarisana nenjodzi huru nekuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana zvekuvadzivirira kuchirwere checovid-19 vatiwo varairidzi vari kushushikanawo nedanho rehurumende rekumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba pasina kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya iyi
varairidzi vakatarisana nekuenda kumabasa kusina zvikwanisiro zvematupiisi masanitaiza mamaski nemasocial distancing nezvimwe zvese zvinotarisirwa kuva zvichidzivirira murayiridzi pacovid makesi zecovid asingokwira muzvikoro asi hazvina anei nazvo hurumende yedu hadisi kuwanikwa chitora matanho ekuita kuti murayiridzi adziviririke kana kuti avewo nekusimba kwokuziva kuti employer wangu anomira nei izvozvo employer ari kutova achikwetera varayiridzi pasana pevaccination huri chiri chirongwa chisina kuunzwa nenjira yakakodzera kuvarayiridzi kuti vanzwisise kuti mibvunzo yavo yavanayo pasana pevaccine nezvimwe zvese zvavanonzwa zvive assured from the employer. Employer pane kuti iye asimbise varayiridzi amire navo anoshandisa matrade.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti dingindira reWorld Teachers Day regore rino iro rinoti Teachers at the Heart of Education Recovery rinoratidza kukosha kwakaita varairidzi munyaya yedzidzo. Asi vati muzimbabwe varairidzi havazi kukosheswa vachiti hurumende inongoita zano ndega panyaya dzinobata varairidzi munyika.
Tiona varairidzi vachiwedzera kuiswa kure kure panyaya dzekutoika kwekuedukation havazi kukonza kupa macritical decision mumaschools vamatiche achichemera kuti kunoda zvikwanisiro zvekushandisa kudzidzisa vana hurumende yatiteerere vachichemera kuti kune matipa zvikwanisiro zvekuti tivese tichikwanisa kudzidzisa vana hurumende yatiteerera vachichema kuti tikawana umuhuru unokwana kuti tikwanise kushanda overtime zvichishungurira kuti vana vedu vabati hurumende yasikuvateera inoramba ichivapa kamuhuru kadokodoko anoita kuti vararame vari munhapo zvaita kuti varairidzi vaende kure kure vasunuruke zvakanyanya kubva pahati yekurikava kweeducation. Education yedu yava mumadhaka akanyanya ndicharamba iri mumatopa anyurekwa refu kusvika hurumende ichakwanisa kuita maapplication yayo yekubhadhara varairidzi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vatsinhirawo kushushikana kwevadzidzisi munyika vachiti dzidzo yemunyika icharamba ichiondomoka kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nekukasika.
Kuva murayiridzi muzimbabwe ibasa rava kunetsa, ibasa rinotonetsa nokuti unokwanisa kungorohwa zvikuru senguva dzamaelection. Saka hatisi kuisa varayiridzi kana kuvapa role yavanofanira kunge vachipleya musociety muzimbabwe nokuti hatisi kukosesa basa rourayiridzi. Mari haisi kukwana, murayiridzi munhu anototamburawo zvake, anotoonekwa sabhega. Izvozvo zvinhu zvinodzikisa basa romurayiridzi pasi. Saka tiri kungoti kana tichida kutende mberi mune rakanaka, ngatipei varayiridzi kodzero dzavo, vaite mafaire, vapipe ramangwana revana vechikoro nokuvaka nyika mune zvakanaka, nokuti hapana nyika inovakisa kana vanhu vasina kuenda kuchikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vapawo mazima sezvo vange vasingabatike panharembozha yavo. mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vange vakati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro pezvitemo zvevarayiridzi zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru gore rega rega uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra1994 mushure mekusainwa kwegwaro rerecommendation concerning the status of teachers nesangano reUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO neInternational Labour Organization ILO mugore ra1966 ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzana Msengi.